Vashitaura nevatorere nhau nezuro mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vakati havakwanise kuongorora sezvo vasina zvikwanisiro zvinokwanira munhu wese ari kuda kubayiwa nhomba. Dr. Masocha vakati chimwe chikonzero ndechekuti nguva yekubayiwa nhomba inozowandisa zvakanyanya sezvo zvichitora maawa maviri kana kudarika munhu akamirira zvabuda muongororo inenge yaitwa iyi. Dr. Masocha vakati munhu akamborwara nechirwere cheCOVID-19 anogona kubayiwa nhomba sezvo paine mukana wekuti anogona kurwara nechirwere ichi zvakare. Nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende yakatadza kare kuti iongorore vanhu, nokudaro vakada kuzviita chirongwa chekubaya nhomba chinodzokera kumashure.
COVID-19 vasasabaiwa nhomba yeCOVID-19 hapana chinobuda. Programu yacho yese ingatofe. Hurumende yagara iri kutadza kutesta vanhu vanorwara vatesti vati vatestiwe isu kusoti titi munhu wese anobaiwa nhomba atestiwe hazvibudi.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira vanhu vari kuda kubayiwa nhomba kuti vataure chokwadi kuti vane utano hwakasimba here kana kuti kwete.
Ane utano wakanaka panguva iyoyo, haana fifa, haasunzwa musoro, miri wake hausi wiki, haana mabayo, haasi kuzarirwa, and so forth, haana masymptoms eCOVID-19. Kana munhu achingori right asina masymptoms, ngaabayiwa ake nhomba. Handione chakaipa, hapana umbowo kuti pane chakaipa chinoitika. Ndo mutemo watagara tichishandisa nyange pakubayiwa kwenhomba kwevana vadiki.
Dunhu reMashonaland and West iro rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete, rabaya vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 mumazuva mashanu kusvika nezuro. Munyika yose vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 12579 vakanga vabayiwa nhomba iyi mukupera kwezuva ranezuro. Chirwere ichi chakauraya vanhu vashanu nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 36044, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.